Zimbabwe ndeye vanhu baba. Zimbabwe ndeye.
Vachara pamusangano vaita nevatsigiri vavo pahuru ya Dzo Shopping Center ku St Mary's kuchitungwiza. Vachamisa vati vakazvipira kutungamirira kuratidzira vasingapfurikidze mwero, vachiti havasi kufara nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
That is the political route. The political route is to make sure we go back to the constitution. Section 59 inobvumidza vanhu kuti kana musiri kufara nezvinenge zvaitwa, you have the right to peacefully demonstrate as a people. Tisa mama jisa. Kukura. Kana zvane kuna muno. Tisati umwe nomwe ngamire nevake. Muna angagwa mira nevako. Ini ndomira nevangu.
Vachamisa vatiwo havasi kuzofa vakakorokotedza mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekukunda kwavakaita musarudzo, vachiti havangapembedze munhu ari kuita kuti upenyu hweveruzhinji huome kuburikidza nekusagamuchirika kwekukunda kwavakaita vaMnangagwa.
Kana tikasagadzirisa pano pa2018 patakahwina, we should not come back to you and say vote for us again. For what reason? If the vote is not counting, why should we go to another vote? Why? Tisa mama tisa. Gukula. Izenzo. Hatini kutambiswa padana na Mnangagwa. Kana vatingati zvema elections ngangotaura kuti maelections hamuchina. Munhu anogadzwa nemasoja. Tobva taziva kuti vanhu havana basa. Tobva taziva kuti vhoti haina basa. But kana vhoti ine basa, we must respect the will of the people.
Vachamisa pavataura nyaya yekuti paratidzirwe, vachiti kwese kwavari kufamba vari kuudzwa kuti ndizvo zvoga zvasara sezvo zvakakona mumatare. Vatsigiri vavo vanga vari pamusangano uyu vati vari kuda kutoda kupinda mumigwagwa kana nhasi chaiye. Mumwe vatsigiri veMDC ava vaRuben Muriengwe vati upenyu hwavaomera zvichitevera kusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo. Muzvare NRS Mapondera vatiwo vanovimba kuti kuratidzira zvine runyararo sezviri mubumbiro remutemo zvichaitawo kuti dzimwe nyika dzipindire mugakava resarudzo dzemuZimbabwe.
Mumugwagwa ndo matatogadzirira kutopinda, izuva chete rangononoka, asi kutopinda ndokwatinoda kutoita.
Vachamisa vati vachaziviswa zuva rekuratidzira uku kana vapedza kutenderera nenyika yose kwavari kuita, vachibvunza kuti votora gwara ripi nezvakaitika pasarudzo, vachitevera nzira yakabvumirana nekomiti yepamusorosoro mubato ravo yeNational Council. Vaudzawo vatsigiri vavo kuti vari mubishi kubatanidza zvipoka zvakatsemuka kubva muMDC kuti vatange kushanda pamwe chete sebato rimwe chete, vachiti nhengo dzebato ravo dzinofanira kutsvaga rutsigiro murunyararo pamberi pekongresi yebato ravo yakatarisirwa kuitwa gore rinouya. ZANU-PF inoti vachamisa vanofanirwa kutambira zvakabuda mudare reConstitutional Court iro rakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo. VaMnangagwa vakatiwo vakatambanudzawo maoko avo kuna vachamisa kuti vashande vose kuitira kuti nyika ienderere mberi, asi vachamisa vanoti havagote moto wembavha. Ndakamirira Studio 7 muchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.